mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 5 Chivabvu 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitwa muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoshoropodza kuwanikwa kwavajobsikada vaine mhosva. Upfumi hwemwanasikana wevaimbova mutungamiri wenyika Bona Mugabe Chikore nemurume wake huri kukatamadza vazhinji munyika. Vatengi munyika yose vanochema-chema nokukwira kwemutengo wechingwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nezuro vakashoropodza kuwanikwa kwenhengo yebato ravo vari mumiriri wezengeza West muparamende vajobsikala vaine mhosva yekukanganisa mafambisiro emutemo. Dare redzimhosva rakati vasikala vabhadhare faindi inoita madhora mazana matanhatu kana kukandwa mujeri kwemwedzi mitanhatu. Vachinyora padande mutande reTwitter nezuro, vachamisa vakati izvi zvine zvematongero enyika mukati, vakati vasikala pamwe nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Mhatvume vanofanirwa kuburitswa mujeri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology Professor Riki Munyaradzi Mukonza.
Mashoko akataurwa naAchamisa mashoko akanaka anoratidza utungamiri, asi ndinoda kuti nditi mashoko ayaya anotiudza zvatagara tichingoziva, nekuti hurumende haina kutanga kushata izvozvi. Tikatarisa kumashure uku, iine zvakawanda zvakashata zvayaiita. Nyangwe utungamiri wanga uchiri navamugabe, takaiona vana vaiva vatungamiri vanotsvangirai vachirohwa, ivo vachamisa vakatoputsa vafu nekuda kwehurumende iyoyo. Saka hongu zvavataura zvakanaka, zvinopatsanangudzo kuvana veZimbabwe kuti chii chavakatarisana nacho. Zvakanyanya kunaka nekuda kwekuti vana veZimbabwe mwedzi mishoma shoma iri kuuya vachange vachienda kusarudzo, kunosarudza hurumende yavanoda. Saka zvakanaka, zvinotsanangura mamiriro akaita zvunhu, asi ndofunga kuti zvinhu zvatajairiza, hapana chitsva pane zvavataura.
Asi iko kutaura kwavachamisa uku kune zvakunoshandurawo here mumaziso ehurumende?
Ava vari kutitonga vanhu vaajairira, zvekuti ani ati kudii handiusati ndamboona zvichivanyanya kuvachinja chinja stereki, kunyanyanya vari vatungamiri vanopikisa mune zvematongerwo enyika mukati menyika iyo. Hazvitombovatirimutsikana. Zvandakaona zvinotombovatirimutsa inyaya yekunge zvinhu zvataurwa nevekunze vemasangano akaita sana United Nations nezvimwe zvakadaro, ndo zvinotomboita kunge zvinovatirimutsa. Asi ha, mashoko avachamisa handiona achinyanya kuvatirimutsa zvakanyanya.
Takanzwawo mutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa reEFF vaJulius Malema vachitiwo vashamisika kunzwa kuti hurumende yeZimbabwe yatongera vaJacob Ngaruvhume kugara mutirongo. Zvii zvamungataurawo pane nyaya iyoyi tichiona kuti vekunze vari kuchemawo nezvakaitwa muZimbabwe?
Hongu zvakataurwa navamalema mashoko zvakare akanaka, anopawo rine izwi iri rinotaura kuti zviri kuitwa hazvina kumira zvakanaka. Tinoona sekuti vamalema semunhu wechidiki anotungamira bato rinopikisa muSouth Africa varatidza kwandingaona seushingi kubudisa mashoko akadaro, nekuti sadi chaiyo kana dzimwe hurumende dzenyika dzakatenderedza Zimbabwe hadzisi kutaura zviri kutaurwa navamalema izvi. Saka ndotoona sekutoti vamalema vari kuratidza utungamiri ungave hunogona kuendesa Africa kumberi. Kuti nditi zvingatirimutse hurumende yeZANU PF iripo iyi, handioni sekudaro. Nekuti zvandinoona ichigaro iita ndezvekuti kana munhu akaita savamalema ataura sezvavakaita apa, vanowanzoita sevasina chavanzwa. Ndo maitiro anoita hurumende yeZANU PF.
Avo vange vari vanongorora zvematongero enyika muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunhare kuSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti sekuona kwavo Matare haana kubata nyaya iyi zvakanaka.
Aitora sekubata kwakaita vasikana hakuna kukodzera pachirungu ndiya tinoti travesty of justice. Hapana yatingati justice yakaitwa apa kana kuti kuvhenekwa kwenyaya zvakanaka, nekuti zvinoita sekunge vajobscala vakangoendawo vachinoisa nyaya yavo vachizvidifenda, but zvinoita senge kuda decision yanga yakatoitwa kudhara. Zvinhu zvakadai sowasfakwe zvichioneka munyika inotevedza mutemo.
Chamunoshora zvikuru kana makatarisa panyaya iyi, makatarisa kushandiswa kwakati wamutemo, chii chamunoona chisina kufamba nenzira yakanaka uye nemhaka yei?
Chokutanga ndechekuti vasikala vakagara nguva yakareba kuti vatange kutongwa, and iko zvino tinoona kuti vapuwa fine. Zvinoreva kuti iyo inyaya iyi yanga isina kunyanyokodzera kuti vasikala vasatongwe vachibva kunze. Matangiro akaita nyaya iyi nemabatirwo avakaitwa vachitongwa nenyaya iyi, zvinhu zvokuti tinotoona kuti ivo vanga vagara vasina yatingati chance, tichitaura pachirungu mudare iri. Uyezve tinoona sekuti ivo vasikala sepolitician uyezve segweta rairepresenta Bobo Blessing Ali mushakabvu, inyaya yekuti bumburo romutemo raifakwe richienda pamberi panyaya dzekuti vari politician vane right of freedom of expression, vari lawyer vane right yokurepresenta yatingati client yavo inenge yavachuza kuti varepresente. Izvi zvinova zviri izvo zvinhu zvisina kunyatsotaridzwa nedare kuti vajobscala kunyange vava vaikomirwa kuti vakataura zvinhu zvakadaro, vaifanwa kutaura context yekuti vanga vane kodzero here yekutaura izvozvo vachidefenda client yavo. Uyezve zvinhu zvokuti masungiro avakaita angava akatyora kodzero dzavo here, zvinova zviri izvo zvinhu zvisina kunyatsokuongororwa nedare.
Ko mutongo wekuti ngavabvise faindi asi vasaenda kumba nekuti pane imwe nyaya yavari kupomerwa, zvinofamba sei apa?
Ndoona sekuti nyaya dziri kuitika ndedzekuti ivo iyi nyaya yedzimwe nyaya dzingave 3 here dziripo pamberi pedare, idzowo dzinova dziri nyaya dzimwe dzavakambopinda mudare vachiaplyirawo bell vachinyimwa. Saka zvakadai so pane iyi nyaya iyi nyaya yebell haichatauriki because nyaya yapera. Saka nyaya yebell yakuchitarika yapa dzimwe nyaya dzasara idzi. Saka kuda ndosaka takuona vajobscala vasiri kubuda murimand, because remand yacho ii remand yenyaya dzasara idzi dzinova idzo dzinove dzinotariswa dzakamira dzega.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Veruzhinji vari kutaura pamusoro pemwanasikana wevaimbove mutungamiri wenyika Bona Mugabe Chikore nemurume wake Simba Chikore pamusoro pezviri kubuda mumatare edzimosva uko nyaya yekugura muchato wavo iri kunzwikwa. Vanhu vari kukatamadzwa neuwandi hwedzimba, mapurazi, motikari dzinodhura dzavanadzo, izvo zviri kubudiswa pachena mudare redzimosva. Vanongorora zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vanhu muZimbabwe vanongozonzwa kupfuma kwakaita vakuru muhurumende nehama dzavo sezvavakanzwazve pakugurwa kwemuchato pakati pevaimbova gurukota rehurumende vaIgnatius Chombo nevaimbova mudzimai wavo amai Marian Chombo.
ndakaona ku udzamu uhuori muZimbabwe kunyanya tichiwa makore akawanda kuti hakuna unobvumidzwa kuita mapurazi maviri. Tozoona kuwanda kwakaita mapurazi omwana zvake wakatozvarwa hondo yapera. Tozofunga isu kuti koivo vakasunungura nyika vakange vachitonga vari pamabasa kubva 1980 zvii zvavanazvo zvinofanira kunge zvakatowandisa kudarika zvinomwana wakazvarwa hake after independence. Asi vakuru vacho ndivo vatinonzwa misine nguva vachiti toda isu kuti tisumudzire upfumi hweZimbabwe. Tava nevision, takambova vision 2020, iki zvino taakudzwa vision 2030. Tozoona kuti mavision iwayo anga upfumi hungasumukira kusvika kwatinenge tichiudzwa kuti hunosumukira. Tichazobvuma ndezvipi? Nokuti shoko rokuti hapana unofanira kuita mapurazi maviri maviri takarihwa tarihwazve. Ko zvataakuona izvizvi handizvo zvokutanga. Tinoziva isu kuti pakarambana baba naamai Chombo pakabudazve list yakakura zvikuru yeupfumi hwavainahwo. Tichatoziva isu kuti vaIgnatius Chombo vakava vachingova murayiridzi paUniversity of Zimbabwe apo, vakatozopinda muhurumende patova namakore akati wandei. Ko vacho vagara vari muhurumende vacho vari kungotongana zvino zvavanazvo ndezvipi? Padikiitwa audit inonika zvose pachena kuti tivimbe navo vari kutonga vacho.
Profesa Masocha, zvinhu zvakadai izvi zvinoratidzei kuvanhu munyika nekunze kwenyika?
Hazvina zvazvinoreva. Zvinotifumura senyika kuona mwana mudoko sabhona nomurume wake vane zvese zviya. Zvinotifumura pasi rose kuti ndiyo Zimbabwe iyoyo. Zvigofumura zveAfrica yose. Tinonzwa misine nguva isu kuti nyika inovakwa navenhu vayo, tozofunga kuti kwainenge yamboputswa nani nyika iyoyo kuti izeita mbiri yokuda kuvakwa nevene vayo. Handivo here ivava vanozviunganidzira upfumi vanoputsa nyika vozoda kuti kurudzira isu nokuti kwenyedzera kuti tichivaka nyika ivonorweseri? Vari vane putsa nokuzviumbiridzira upfumi husina kwahunokusvitsa.
Zvinogona kupedzwa, zvinogona kumiswa here zviri kuitwa izvezvi?
Izvi zvinonetsa kuti zvimiswe izvi nokuti zvinongotaurwa sokutaurwa kwakangoita kuti madiamonds akanyangarika tikangozviwa zvikapera. Zviro ndizviro pano takanzwa zvegold mafia tichiwanhu vachizvitaurirazve zvanyararwa. Nhasi tatambidzwa nyaya yomwana bona uori kwakanyanyisa.
Marimwe zuro apa takaona vamarema vachitaurawo vachiti kwai vanhu veZimbabwe kosei vachinyarara kana vanhu vanorwira kodzero dzevanhu vachivhiringwa kudai vaona kusungwa kwakaitwa kwavangarivhume. Munofunga kuti vanhu vomuZimbabwe vane shungu here chaizvo zvokuti vagadzirise zvinhu munyika mavo?
Vanhu vomuZimbabwe vane shungu chaizvo. Vanhu vatinoziva kuti vanoshanda nesimba, vanhu vanokwanisa kunge vachibatana kuita zvakanaka kana vawana vatungamiriri vanovatungamirira kuita izvozvo.
Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vanyora paTwitter pavo vachiti mapurazi haasi omunhu, mapurazi ndeapurezidendi. Munoona kuti mune mhinduro here mune zvatabwa navacharamba pamusoro pemapurazi?
Vacharamba meseji yandingada kuvatumira pachavo ndeyekuti kana musingagoni kutaurira vanhu vamunotonga zvinhu zviri pachena, musataura. Kana muchiti vemapurazi haasi omunhu ndeapurezidendi, munenge muchireve isu tichiziva kuti takarwa hondo kana kuti kushandiswa muhondo tichidzi vhuri chava redu tose. Zvino kana raakunzi raro munhu wani, zvinobva papi izvozvo? Zviri mubumbiro romutemo here? Tizvione kuti muzvinike pachena. Saka handiwo matauriro angaita munhu une pozisheni yavacharamba.
Vanoongorora zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Vatengi munyika yose vanochema chema nekukwira kwemutengo wechingwa. Mutengo werofu rechingwa wapfuura madhora chiuru nemazana manomwe kana 1800 Zimbabwean dollars, iyo yakaenzana nedhora rimwe chete rekuAmerica nemasendi makumi manomwe US $1.70. Mutengo wechingwa wakwira nezvikamuzana nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 109%. Muguziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata mukuru wesangano revanobika chingwa reBakers Association of Zimbabwe vaWellington Payema kuti tinzwe maonero avo.
Ndofunga tikutaura nguva nenguva kuti chingwa hatikwii, kunyaya izvozvo kutotora kupiwa chingwa paiyotei takatoti mutengo wechingwa uri pa90 cents, kunge tichipa tichihodhesa maretailers vanofanira kuita chingwa chahodhora, nekuti zvazvinoita zvokuti gorosi nezvinhu zvese zvimwe zvatingadai tichiita kuti tigadzire chingwa zvinoshandisa mari yekunze kwenyika, nokuti tinoita importa zvinhu izvozvo. Aka chingwa chedu chinoita dhora rachingoita kubva 2009, asi dambudziko ndeyekuti tikatarisa semari yedu yemuno tunga tichishandisa reti yavanoti auction rate, inenge ichizoite kuti isusu tikwanise kuwara dhora redu ratiri kutaura nezvaariyeri. Saka vanhu vese vari kuona chingwa chichinzi dhora 70 kumaus, vanhu vari kushandisa yavanoti official rate iyaiya. Saka official rate iyaya anji kune vanhu vatinge tahodhesera usu kuti vangotipo 90 cents yedu, hatizotarise zvokuti 90 cents yekuwana tiita kuma 1.3, isizvo hatizvitarisi. Chatoesa chiti chingwa hafana kukwira, chinofanira kungoramba chichingoita dhora.
Saka zvinobatana papi manje nekudhora 70 iyo ndo yatatonzwa iri kutaurwa zvakanyanya muvanhu?
Izvozvo chaizvo dhora 70 iri kutaurwa ndeya ndiri kuti vane vanhu vanenge vaita vashandisa yatingati misikatema kushandisa zvinhu inonzi official rate yavari kuti inonzi auction TRBZ iri kusevenzisa 1000 asi munozviziva imi kuti mari pamusika mutema zvichidai idyo nguva yatokuma 1.7 1.8 kuko. Saka ivo pavanotsvaga dhora ravo kumusika mutema apa pamusika weRBZ ndozvekuitira kuti vaone chingwa chakutoita dhora 70.
Saka neimwe nzira muri kuti mutengo wechingwa uchinge uri pawanga wangogara uri, asi kuchinja chinja kwemari yemunyika nebatana nedhora ndokuri kukonzera nyonga nyonga.
Ndokune nyonga nyonga zvokuti izvozvi kutatarisa mainterview ese atakaita ndonhau imwe chete yatogara kuchema nayo, nyaya yekuti nyaya yekusevhisa RTG redir kana kuti Zimbabwe dhora pavanorava vacho vanopa urema vanopa urema vasina kutanga vatarisa masaidhi ese eumo wedhora hwavo uremu hwemari yedu yemunhu. Saka ndozviri zvokukumbirisa kuti vanhu vaende kunozonotsvaga mari yaya pamusika pamutema, nekuti pacho painenge chinhu ndokacho pakakodzera kuti ianikwe makafanana mumabhanga nereti iyo yaaifanike zvachose ari yacho. Saka vanhu vese muri kuva vari kuchema, asi emadhora avo vari kungoenda patakshop vachitenga chingwa chavo dhora, hapana uchinjirwa mutengo.
Zvii zvingafanira kuti zviitwe kuti nyaya idzodzi dziri kutsanangurwa dzigadzikane, vamwe vasazochema vachiona sechadhura, zvirambe zvingori pazvinofanira kunge zviri?
Chingwa mari atikwanise kutaura kuti mari yedu toti imombe iyo mari yedu iri huku kana kuti iri tsuru. Kana mari yedu iri tsuru ngaive tsuru. Saka dambudziko ratiri kuita rekuti tiri kupana mari yedu tichiti imombe susu takabata tsuru. Hazvi kuzotikodzesa kuti manje munhu paanoda kutarire mombe patsuru hazviri kubuda. Saka nyaya yemari iri kufanira kugadziriswa kuti aiwazve kana tatia kushandisa maresiwai toshandisa mahii, tada kushandisa mari yekusouth africa toshandisa mari yekusouth africa. Takada mari yedu kumuno tichizi kuti imari yemuno asi ine inenge yakanyatsoita kasimba kuendera nezvekuitawo zvekufanana nedzimwe.
Mukuru wesangano revanobika chingwa reBakers Association of Zimbabwe vaWellington Payema vachitaura parunhare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mu Newsday mutauriri wemuchongamiri wenyika va George Charamba vanoti hurumende yanyora tsamba kune penyuro ye Al Jazeera kuti ipiwe umbowo hwekubiwa kwegoridhe nekucheneswa kwemari zvayakabudisa mufirimu rayo rakatepfenyurwa mwedzi wapera. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemudzimai wavo vakadomwa vachinzi ndivo vari pakati penyaya iyi. MuNewsday makare vabereki vevana vechikoro vanoyambirwa kuti vasunge dzisimbe mberi kwekuvhura kwezvikoro zvondo rinouya sezvo zvikoro zvizhinji zvichitarisirwa kutambira mari yedzidzo iri mumadhora ekuAmerica uye nokudhura kwemayunifomu evadzidzi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kwa uchango tonga shiga madonga mera nyanga iwe kana wapo wachitupa chekuzimbaho uchibva kuMozambiki uzada ngwarisa ngwarisa tava kuuya manje kuminda yedu tava kuuya hakuna kwata takamboenda kure kure tatiri padhuza kana wakagara pamunda pangu uchitaura zvaunoda uri munhu wezani papa fanai wezani wasingazivi nyama yemajara kudla sadza nezimbani imikai tava kuchiuya manje. Ipapo unongotaura zvaunoda kuti kwaya uchabva kana wamadhonga mera nyanga kapu yaunomwera mvura chaiyo unotanga waisa vupfu kana kunama nesadza kuti isavhinza uchingoshandiswa nezanu pf vachingodla uchingoenda unorova uku kumba kwenyu ngogo hamuna ng'ombe dzekuri pangozi iyo uite mushe ndiri pano pamidrand apa pajohannesburg
akadii pastudio 7 pane nyaya dzanetsa, pane nyaya dzanetsa, nyaya dzegold mafia, nyaya dzezano PF abusing people, nyaya dzekuti ED yakazvitengera ndege. Nyaya idzodzo dzinopedzwa nesima Zimbabweans, tisu macitizens, tisu varidzi veZimbabwe. Mushongo wacho wezvese izvo is to register to vote and vote in big numbers for Triple C, vote in big numbers for Nelson Chamisa. Ndege iyoyo yakatenga iyoyo haikwiri, maelections ari kuuya handisi kana akaita mashiripiti kuti kusaita maelections kukangovhotiwa chete ndege iyoyo ichatengeswa back or ichadzoserwa back for refund. Saka the biggest issue here is to register to vote. Musangowawata usina kuregista kuvhota. Mushonga wacho wezvese izvi, mushonga weheadhake, mushonga wekutema kwemusoro ipanado, mushonga wezvese zviri kuitwa nezano PF kunyoresa kuvhota pakuvhota tese in millions. Kana kuine vanhu 8 million akarejesa kuvhota, izvozvo kune 6 million takanzwa ka 5 million akavhotera Chamisa havambobiriba. Musanyeperwa kwai anobira anobira, hazvibiriki zvure izvi. Your vote is very important. Your vote ndiyo inokutaurira, ichataura shungu dzako. Problem nongotaura especially kuSouth Africa, you don't even register to vote. Huya munese kuvhota, tivhote pamwe chete in millions, tibvise mbavha idzi. Besides that, muchangobvapwata muchingobirwa muri ikoko joni ikokoko. Vana mai venyu vachitambura kuno Zimbabwe kunoko. Come home, register to vote. Let's vote in millions and remove mbavha idzi.
Ndoda angungotaurira ruzhinji rweZimbabwe kuti hama, ngatimutse musoro, ngatimutse musoro. Tarisai zvakaitwa ngarivhume, tarisai zviri kuitwa job scala. Isu takangonyarara, masoja, mapurisa, maCIO, vanhu ava havana kuwanda kudarika zvatiri maZimbabweans. Vanhu ava kana vatipfuura ngavatipfuure, ngatimire navo because zviri kuitwa munyika hazvisati zvichizvo. Munangagwa ari kuda kudya iye nefamiri yake namafriends ake. Ike zvino zvivari kuluta upfumi hwenyika. Ngarivhume akataura kuti muri kuba otosungwa woenda mujere. Mumwe munhu achitenga ndege ye54 million isingazivikanwa kuti mari yacho yabvepi. MaZimbabwean, MaZimbabwean, ngatimutse musoro, ngatimutse musoro. Tiri kujairirwa navanhu vashoma shoma, isitiri takawanda. Munangagwa mutorwa uyu kana takutarisa zvehistiri yake, its not a Zimbabwean munhu uyo. That's why achitiitira kuti ngatidzokere kuZambia. No, maZimbabweans, ngatimutse musoro. Ndini Gizado ndiri kuno kumapako.
Masira semose pastudio 7 vateereri nevanoti pastudio 7 yacho ndijamba jecha paSouth Africa po itiwo hangu anazvo kutaura zvakawanda asi hei mudhara watifungireiko, kudhara ed watifungireiko nenhamo iri muZimbabwe vakomana. Dharau yanzi tsidzi uyu andoshayiwa vanhu vanomufotera kuti munombofungei yaiyao. Nevanoimba nziyo dzake vose vana hwenje pakanatsokwana sitireti kutokwanakwana yaiyao. Vedu wee vanhu vetriple c zvegore rinei kana tikarigwa kuti maelection ngatimbozama aikumbotoita strike kozi nengo zvezvi hapana itongori hondo yatiri kugwa kuzina mune muzimbabwe yakapurisa iyaiya ihondo yatiri kutogwa nengo izvezvi kwacho saka ngatimbogwaiwo hondo yacheyo yavanoti kwanzi hondo inini tinoti vapanda karegesta vhota ende ndotovhotera chamisa vachamisa
muno machuzirei kamunoita maaudios amunopleya paredio panews nokuti kana muchipleya maudio akafana nei andanzwa yemuchinda yo kuti hanzi ye ndozizaa kuti akutaura zvamusingadi panapa ye tichatonga madhonga nenyanga everything wa the army wa everything handizivi kuti munonyatsochuza sei kana kuti munongeda kucreata inonzi war zone here pano pastudio sezvin pano da kucreata wo here kuti vanhu vapopotedzane vatukane vataurane zvinhu zvisingaiti unoyazoziva kuti mamashoko anotaura nevamwe vanhu anogumbura ende anotogumbura vana vezimbabwe ende munopleya audio yekuti munhu anotoziva kuti vana vezimbabwe havadi kuzvinzwa asi munowana mota magatsi ekuti munopleya audio yeyo asi vamwe kana tichitaura audio yekuti inenge ine musoro yatinechida kukumbira nokurudzira hurumende edu vedu dai vaita kuti vana vedu this time vadzokere kuchikoro zvakanaka please vapowo vana maticha mari vana vaenda kuchikoro vadzidzawo isu vanavana vebisu varombo vamboendawo kuchikoro tozoziva kuti vava vanoenda kunze kwenyika ndo vakafanana nevanhu vakaita sevava ava tinotongoziva kuti imbavha dzinotaura idzi vanhu vakafanana nonotaura kuti tiatonga madhonga anenyangaava vanotoziva kuti havaende kujeri vakamonzwa munhu wezanopiaenda kutaura iko kunotaura nemunhu ndinobaba wande mumomba maaisa panhingirini paaudio please tokumburuka mutidzimisatiisire vanhu vakadaro nekuti tinopedzisira musitazombogoni kana kuti mupureyi maaudio aya tagumbuka takungotukana chete nekuti zvinogumbura zvinorwadza vamwe isu ndatenda ndini juru pachifa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera kuna mukoma juru vekuchivhu pano hatitambiri mashoko ekutuka vamwe asi tinopa vose vanoda mukana wekutaura pfungwa dzavo vakasununguka tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weUkraine vaZelensky vanoramba mashoko ekuti nyika yavo yakatumira ndege dzemadrones kunobhomba muzinda weKremlin munogara mutungamiri weRussia vaVladimir Putin. Madrone awa anoonekwa padandemutande achipfuura zvivakwa mukati meKremlin. VaZelensky vanoti nyika yavo haina zvombo zvakakwana kuti izvidzivirire, naizvozvo haina zvombo zvokutambisa ichirwa nevamwe vanhu kunze kwenyika yavo. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoshoropodza kuwanikwa kwavajobsikala vaine mhosva. Upfumi hwemwanasikana wevaimbova mutungamiri wenyika Bona Mugabe Chikore nemurume wake huri kukatyamadza vazhinji munyika. Vatengi munyika yose vanochema-chema nekukwira kwemutengo wechingwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko mejaya guru Chris Gande nenhau dzeIsindebele.